Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri ndira 7/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoshora nyika dzeSouth Africa neBotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri. Vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo. Rimwe sangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora zvikuru nhano yatorwa neSouth Africa iyo yadzika mitemo mitsva inobata vapoteri neavo vari kutsvaka upoteri munyika iyi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti harisi kufara nezviri kuitwa neSouth Africa pamwe chete neBotswana munyaya dzezvavapoteri. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti apo South Africa iri kudzika mitemo inobata vapoteri, Botswana iri kudzorera vapoteri kunyika dzavo pasina kubvumirana nevapoteri ava. Tichienda pamhepo, hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvemukati menyika kuBotswana, asi tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamiresangano ravo panyaya iyi.
Hongu ichokwadi kuti hurumende yeSouth Africa yava nemitemo mitsva inotarisa magariro evapoteri muSouth Africa kutanga kwemwedzi uno waJanuary 2020.
Mitemo iyi inoti
zvinosanganisira kurambidza vapoteri kuti vapinde mune zvematongerwo enyika kunyika dzavakatiza vachitsvaka upoteri muSouth Africa, uyezvewo mukati meSouth Africa havachatendedzwi kupinda mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvinokanganisa vapoteri sei?
Izvi zvinogona kuvhiringa kodzero dzevapoteri chokutanga, uyezvewo zvinogona kunyanyisa kuomesa upenyu hwevapoteri. Nekuti mitemo iripo iyi yava kutaura kuti hakuna mupoteri angadyidzana zvachose nenyika yake kwaakabva, kureva kuti chero kuda kutsvaka mapepa ekuti kuda kutsvaka umboo hwekuti ndakadzidza muZimbabwe kana uri mupoteri akabva kuZimbabwe, zvinenge zvaakutorwa sekuti wadzokera wava kuda kuti uchichengetwa pakare nenyika yako kwawakaberekerwa. Mitemo iyi yakaomarara zvikuru sei, kunyanyisei panguva ino nyaya yezenofobia, kuvengwa kuvapoteri nevabva kure, iri kutekeshera mukati meSouth Africa.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu, munoona sei mitemo iyi? Munotii pamusoro payo?
Hationi sekuti South Africa yagona kubata nyaya iyi. Iri kukanganisa nekuti iri kutyora kodzero dzevapoteri ichiita zvisingaitwi nedzimwe nyika dzakapoteredza. Asi zvakarewo panguva imwe chete iyoyi tiri kuona kuti kuBotswana kune rimwero, nekuti iko zvino tinonzwa kuti vanhu vari pakamba yeDukwi refugee camp maZimbabweanzi vose vari ipapo vari kunzwa vari kufanira kudzoserwa nechisimba kuZimbabwe vasina kubvumirana nazvo. Uyezve zvinotonzi pavanhu vanga vachidarika 3000 vanga vari paDukwi camp, maNamibians ese akatobiswa kupera kwegore rapera. Hazvina kumira zvakanaka mabatiro ari kuitwa vapoteri mukati meSouth Africa zvakarewo nemukati meBotswana.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vagari vekuchimani mani vakawirwa nedambudziko redutu mpengo nemafashani emvura recyclone idai vanoti vachiri kugara mumatende sezvo dzimba dzakaparadzwa uye hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri. Vanhu zviuru mazana maviri namakumi mashanu vanonzi vakasara vasina misha. Vamwe vevana vakawirwa nedambudziko iri gumi vakaendeswa kuChina pazororo rekisimisi kuti vambozorora pfungwa kuChina nemuzinda wenyika iyi muZimbabwe. Vana vakawanda vakasara vasina kugadzikana pfungwa nezvavakaona zvinosanganisira kufirwa nehama uye kuparadzwa misha. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu nemagariro evanhu vaJulai Moyo kuti tunze divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mumwe mugari wekuchimanimani vaPardon Maguta.
Ndikati takapindawo 2020 zvakanaka. Asi dambudziko ratinaro rekubudikidza nematambudziko atakasangana nawo muna 2019 edutu mupengo cyclone idai, tichine vanhu vakawanda vari mumatende, hurumende yaingoimbisa vaiimbisa kuti vanhu vachavakirwa dzimba. Up to now dzimba asati dzaabvo, takutobata futi mune March ndinezi 12 months. Mvura yakanaya panguva yekundopera kwegore, vanhu vaingonayiwa vari mumatende. Tine makendi matatu ari muno muward 15 ngangu, kune inonzi Nyamatanda negarika ina Abroton kendi, then kukopa tine kendi iripo pakopa growth point chaipo. More than 500 families dzirimo, hamewawo vachiri kutambudzika vasati vawana pokugara. Tongozva kuti vachapuwa mastendi asi mastendi acho asati abuda.
Asika tiri kunzwa kuti pane panga pachida kumboratidzwa vanhu nzvimbo dzekuvakira iwo nezuro unoyu, mukatiudzwa kuti zvaifamba sei?
Yeah, angori makuhwa ari kungofamba akadaro. Nhasi chaiye ndambotaurawo nevari mumatendi macho, vari kungotaurirwawo kudaro havasati varatidzwa. Vari kuti kune vamwe vacho manini vakaenda kundoratidzwa kuti ndo pachada kuti pagare vanhu, asi hapana munhu atapuwa stand. Ziri kunzi kanso ichavapa maoffer letters but maoffer letters acho asati abuda.
Vanhu ava saka vari kuwanawo chikafu kubva kupi?
Amaziro endiri kuzviita kafu vanga vari kuchwana nenzira dzinenge mbiri. Pane chaimbobudawo kuhurumende chikazomboita mutauro wekuti vanhu vapuwa chikafu chaexpire. Kwozoitawo kune madhona arikowo, vana World Vision, vana ADRA nevamwe vakasiyana-siyana vari kuvapa iri mari inokwanisa kuti inge ichisustaina each family depending nokuti mubamuwo mune vanhu vangani nemudzidzi kana pakazi 400 per head. Kana muri 5 is 405 mupuwa marenyu, ari kupuwa iri keshi chaiyo. Saka ndo ine fomula yange ari kushandiswa, munhu apuwa mari odzinotsvaga kwokutenga chikafu chake.
Ko vana vechikoro zviri kuvafambirawo sei?
Vana vechikoro kune vamwewo vashomanini vakamboitawo mhanza zvekuti vakawanawo madhona aingonyudzanyudzawo pavana vakasangana nedambudziko recyclone vakabhadharirwa. Asi vazhinji vabereki vari kuzvionerawo. Hurumendewo yakangokurudzirawo kubva pakaitika tsaona yedutu mupengo kuti hatidi kuona mwana wechikoro unodzinga, taurira naye asi vananga vaende kuchikoro. Tingada kutaura hedu tichiti pamazviro endiri kuzviitawo handisati ndamboona vana vari kunyanya kutotoroswa kuti dhokerai mundotura mafizi, asi vabereki vari kuzvibhadharira.
Ko zvikoro zvakapwanywa zvacho zvakazovakwa here?
Yes, tine maschools akavakwawo Achimanimani High School nepangangu Primary School muno modi nechiri modi 15. Hapane zvakaitwawo, takaona matenesi akatorwawo nemvura, pane akareplesewa dzimwe dzimba dzematicha dzakarohwa nemvura dzakagadzirwa. Then kwana mutsvangwawo uko kune kwakabatsirwawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana but special mention pane vakomana vanonzi naFreeman Chari vairezawo mari dzavairezawo. Vane activity yavakaita kuzvikoro zviri kana risiti ukoko, vakabatsira futi nokupa vana bhuti dzekupfeka kune vana vanga vachishaya. Saka ya pane activity yakaitika pakuzama kumendena maschools. Asi zvisinei, muna December umomumu na November pakanayiwo mvura yakati wandei yakaparadza futi zvimwe zvikoro zvekuda kuti zvigadhiriswe. Pana Nyambeya nepamachongwe apa paward 13 nemaschools kwirire primary school yakaafektiwa, Nyambeya primary school yakaafektiwa. Saka there is still a lot of work.
Ko migwagwa iri kugadzirwawo here?
Ya, migwagwa iri kugadzirwa but taura shuwao pesi yacho zvayo yakati dzakire tinga kuti maybe kunetsawo kwemaresursi asi activity tiripo isina much data pane zvakanga zviri soon after cyclone Idai because after cyclone Idai takambovhurirwa imwe road yairwadza yaitenderera kuti iende kwamutare kuti take more than 12 hours kana nofa kuti take kana kuti 3 hours kuenda bhezi road yanga yakashata asi vakazomanikidzwa kuti vavhurevhure paskyline pacho ndopavakwanisa kupinda nemotikari but hazvisati zvaperera mabridge asati anyatsokuvapo asi at least zvaananezva vanhu vanongofambawo neipapo vachienda kwamutare
hamusi kuitawo here dambudziko rehumhutu kana kuti mosquito nekunaya kwakuri kuitawo
ya humhutu huriko mosquito dziriko ndiri kutorumwa panditori panapa chichemo zvacho ndiekuti hurumende ministry of health vafanika kuno kuti manimani ava vane mawards vanongoselectawo mamwe mawards avanoti anti-malaria control vanosipureyawo mamwe achisarawo kunze saka tinombopota tichibvunzwa kuti dziri kufamba sei kuti aiwa kune maareas atinatoziva kuti mosquito dziriko dzine malaria kwozoitawo mamwe maareas atinoziva kuti mosquito dziriko anonzi manutrient mosquito haakonzeri malaria saka kungorwadziwa henyu kurumwa asi hamubatwi nemalaria saka mosquito dziriko zvecho totokumbira kudai zvaita mawards yese aingosipureyawo asaitika kunzi inosipureyawa inombosara because muri kusara macho tiri kuonawo futi vanhu vari kubatwa nemalaria munozi mosquito dziri madzikonzeri malaria macho
mumwe mugari wekuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kungangu na Blessing Zulu westudio 7 sangano rinomirire vanorarama nekutengesera mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation rinoti riri kuronga kukwira kumatare edzimhosva richida kuti rimise kanzuro yeHarare kutandanisa nhengo dzaro kubva mumigwagwa nemukati meguta madziri kutengesera mukuru wevset vasamuel wadzai vanoti vatonyorera magweta avo tsamba yekuti akwire kudare repamusoro kuitira kuti dare iri rimise kwavanoti kushungurudzwa kwenhengo dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare izvi zvinotevera matanho anonzi ari kutorwa nekanzuro yeHarare ekubvisa vanotengesera mumigwagwa ava mukati meguta ichivaendesa kunzvimbo dzakatarwa kuti vashandire jonga kandemiri westudio 7 abata vawadzai
chirongwa chavakataridzwa kuti vari kuda kutoita despite kuti tanga tamboita matanho tichigare navo pasi tichionesana kuti nyaya inogadzisika nokugara pasi vanhu vachionesana kuti pekushandira povandudzwa sei powedzerwa sei saka mukatarisa mavhiki maviri apfuurayo mamembers edu mavendors akawanda muHarare aimhanikidzwa achimbunikidzwa achirohwa vakawanda vamwe vakatombosungwa vachitorerwa zvinhu zvavo vazvinhu hazvina kudzoswa zvimwe zvakadzoswa nawiri yokunzi vanhu vari kubviswa mucentral business district operation yakatitorawo nesurprise because hatina tatange taudzwa seboka tiri boka rinoshanda even neHarare city council yacho saka tinenge tichitarisira kuudzwa kuti pane maoperations akaita seiwayo
mataurawo nyaya yekuti mune urongwa hwokuti munge muchienda kumatare ndezvipi zvamaita panyaya yematare iyo
tatoenda kumalawyers vedu atinoshanda navo tatovataridza kuti izvi zviri kuputsa kodzero dzedu saka mapepa tatomaendesa sevhiset kuti andoongororwa namagweta edu kuti tiise neagent high court application kuti Harare City Council nehurumende zvimiswe kumbunyikidza kuri kuitwa mamembers vedu mastreets and izvi zvirongwa zvatoda kutoita kutanga mangwana chinda mberi mapepa zvedu takatomaendesa ava nemazuva avako kwangosara kuti chinge tichitsanangurirwa kuti tofambisa sei mastages acho
tiri kuonawo kuti kanzuro yeguta reHarare takataura nameya mazuva mashoma adarika vachitaura kuti urongwa hwavo hukuru ndehwekunge vachibvisa vanhu mumigwagwa imi muri kupokana nazvo sei tichiona kuti mumugwagwa magara musingabvumidzwe kuti munge muchitengesera
dambudziko riripo mukoma jonga ndezvekuti takambobvuma kubuda mastreetum munotombera emakore maviri mapfuura e2017 pakalonjwa operation yekubvisa vanhu takabvuma vamwe vedu tikaenda kunoshandira kucoca-cola kucoventry tarisiro yedu yanga iri yekuti kwataenda uku patiri kushandira pachavandudzwa ende ndo yanga iri promisi yanga yapiwa neHarare City Council ndo promisi yanga yapiwa nehurumende asi hazvina kuitika izvo mukatarisa izvezvizvi pari kushandira mavendors especially kucoca-cola vari kushandira pane jecha even matoilets hakuna kana mvura nothing zvamboitwa kugadzirisa pari kushandira vanhu. Asi panga pane chiimbiso ichocho kuti mukabva mastage mukaenda kuna Coca-Cola, mukaenda kuCoventry Holding Day, tichandovandudza pamunoshandira pava pane mvura kuwane matereri. Vata zvina kuitwa. Saka hatigoni kuteerera vanhu vanotivimbisa zvinhu zvavasingazvizadzikisi. Ini meya tinokurukurira navo mameetings akawanda tichivaudzawo, tichivaonesa kuti izvo zvoitwa sei. Asi iye panyaya dzokubudisa mavhenda nechisimba handifungi munowirirana navo.
Imi muri kuda kushandira migwagwa muchichema kuti kwamuri kunzi munoshandira hakuna zvimbuzi nemvura nezvimwe zvakadaro. Migwagwa muri kuzowana kupi zvimbuzi nemvura?
Mukatarisa mucentral business district mune matoileti arimo, haanazvawo kuwanda, but matoileti arimo anototibatsira kuti at least iripo toileti, chero kuri tinotomira mukiu, but at least toileti irimo. Ndo pointi yokutanga. Pointi yechipiri ndeyekuti taitarisira kuti taenda kunana Covent ikoko, hurumende nemakanzuro aya achakwanisa kucreate yatinoti natural market. Natural market ndeyekuti maakubvisa kana mabhezi ekuti vanhu vakwire kana makombi mutown zvoitirwa muchidimbu chokubudikira nokupinda mutown saizvozvo, so that macustomers anoramba achiuya kwatinenge tichishandira ikoko. Mutown easy, vanhu vanenge vachibva kumabasa avo tinongosangana navo zviri pachena, zviri easy. It's a natural market yekuti munhu unongosangana nemacustomers ako.
Mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, Vasamil Wadzai, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya iri kubva mumaringe nezvadataura kuti kusava kuri kukonzera zvirwere. Hakusi kuvimana navo kungoti bezvii izvi zvamaita apa panzvimbo iyi hazvitenderi, dai mazviitira apo. Saka tikasiya zvakadaro urwere hunopararira nyika yese, tozotadza kuhugadzirisa. Saka tafunga kuti tivaratidze pavanofanira kutengesera. Kurukura navo hatiiti zvese chamboko, tichatanga taita maawareness programs, hatichatenderera nyika yese tichitaura kuti wedu wei apa hapatenderwa, apa hapatenderwa. Anenge asina kuteererawo hake ndiye anozongosangana nevakomana vekanzuro kuti ayo aenda unotengesera apa. Enga takakudza vanharaunda idzei.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaurira Jonga Kandemiri kuti danho ravari kutora harina kuti vavengana nevanotengesera mumigwagwa, asi kuti rakanangana nekuunza utsanana muguta ravo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya yekupfurwa nemapurisa kwaitwa mashurugwi akange aine mabhemba vachida kutorera vanhu zvicherwa zvavo pane umwe mugodhi kuBubi kumaTableland North. Pakafa umwe chete, vamwe vashanu vakasungwa. MuHerald mune nyaya yokupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso inoita makumi mashanu ezviuru zvemadhora eZimbabwe kwakaitwa amai Mary mubai waChiwenga kuti vatongwe vachibva kumba. MuNewsday mune nyaya yekutsvakwa akaita muzinda weIndia muZimbabwe kuBelgravia. MuDaily News sangano rinobatsira vanhu reCatholic Relief Services ravzivisa kuti Zimbabwe yakatarisana nenzara huru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko paStudio 7 apo, inini ndonzi Trust Sherekeza. Ini ndiri kumbotaura zvangu paimaenderano nezvinhu zviri kuZimbabwe. Shuwa upenyu hwaoma muZimbabwe, kwete zvekufungidzira. Zvinhu zvaoma. Vachinongotowa vamwe vachiti hanzi kahei zvinhu zviri kutanani. Unotisha kuti nani achiri papi. Shuwa vanhu ngavatiitire masiriasi. Vamunangagwa muri kutonga ngavabetserewo vanhu veduwe. Ko zvinhu zvaoma muZimbabwe.
Aiwa, ndinotiwo kundofarisa mose vanamukoma Jonga nevamwe vanoshanda kuStudio 7 chiti makadii gone gore idzva iri. Aiwa, ini nyaya yangu iripo paSouth Africa pakuti government zvaronga pa handizvo, nenyaya yekuti haungati ndarohwa ndapedza kurohwa ndonzichienda kune munhu uye ndinoti imimi ndokumbira obepa ndirova rekuti nditize ndende kwakati. Hape kana ndichitizira kune imwe nyika nendichiti nendichida rubatsiro ende naivo vanenge vachiona kuti munhu uchazonotaura kuti ah tikurohwa zvakadai saka hakuna bepa ravanogara vakupa apa esouth africa ngaingotaura kuti no isusu hatichada marefugees muno hatichada vanhu ava muno chete kwete kutaura vachidzinga dzinga kana kuti vakaenda ivo varamaposa kanoita chimeeting chavo namunangagwa kaona zvakanaka kuti no vanhu avangativabate so aiwa izvi hazvina kunaka inangu ndini tinashe ndiri kuno kupretoria tinashe machero ndiri kuno kupretoria aiwa kuno kuripa
makadiko westudio 7 ini ndinoitwa last zifa ndoda kukwazisa wandakadzidza naye pakwaedza 2002 patikapedza 2002 ndozokwazisa zvakare mhuri yekwazifa yose hama dzangu dzose dzekwazifa nehama dzekwemudzimai wangu kwatiri boy ndozokwazisa zvakare vese vanondiziva ndozokwazisa vekuchechi Word of Fire International Ministry inotungamirwa naprofet Muzira nekuti Arena of Grace ngenditaure ndichiti muzimbabwe purezidendi vangu kubvumidza kuti varungu vakwanise kupinda munyika yezimbabwe nekushandisa maus dollar ndo zviri ngodiwa nevanhu chete vangoisa maus dollar nekupinza varungu kutanga kuisa maus dollar vozopinza varungu ndokuti zimbabwe ibudiriri ipapo makasaisa varungu zimbabwe imbofa ikabudirira zvese zvamurikuronga zvirongwa zvenyu zvese zviri kubuda kuti munobva december munobva january to december muchingotaura chete zvisiri kubuda nevanhu vezanupf vanhu vezanupf vakatobata nyika vada todestroy nyika kutouraya nyika chai chai kutodarika satani wacho chai chai saka ngavaise maus dollar muzimbabwe vozoisa varungu
kwazuwai pastudio 7 apo nokukwazisai vanhu vese vari pastudio kubva pao neyokutanga ana tanonoka ana jongata vese nevandisina kutaura nemazita avo tokukwazisai tinokufarirai nokuti munotipai chirongwa chine chio zvekuita mupenyu medu kwega hako kungoti hapana zvemungaitawo nokuti zvemunonga muchitaura isi tinozvizwa tichizvifarira asi kungoti nyika yacho ndiyo yakashata tinokumbirawo kuti vatungamiriri veshe avo vari apo avo vetiriona avo ngavatizwirewo nyasha pane zvevari kuita vangavapowo vamwe mukana wokutonga nyika iyi nyika iyi yakarwirwa ikaitwa dhemokirasi kuti umwe naumwe une simba rokutonga achigadzirisa nyika azotonga saka kana ivo voramba nayo ivo vanhu vezanupf avo zvotarisa kuti tizodini kana vichiti ivo vanoda zvehondo isusu hondo hatidi chitoda kugadzirise nyika yedu zvakanaka izvozvi maticha ari kuti hatisi kuzopinda mumakirasi saka vari kuzvironga sei kana ivo varivo vatungamiriri vedu
makadiko vateereri vestudio 7 vashamarari vose vana jonga kande nanatononoka wande ndinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi ndinomhorosavo mudzimai wangu amai Clarisi nhongo cherishi mwana wangu naclasa ndimbomhorosa mafriends angu ana moyo effort zvikuru wangu laston nemhuri yese kwanhongo kumberembwa kutenda
makadiko shamarari vestudio 7 zvinhu zvakaoma muzimbabwe zvinhu zvakaoma kana wakuona vana vane ma21 years kana kuti vana vane ma18 years vakuyambuka bhodhi kuuya kuno kusouth africa kuzotsvaga basa zvaoma purezidendi vamunangagwa ngawo nepulani vedu wei zvinhu zvaoma vedu wei nhasi chaiko nai ndichitonetseka nevamwe vana vasina kana pekutangira kana zvokuita hazvo kana chii havana vana vari kutongonetseka kuti hanzi takauya kuzotsvaga basa but age yacho kana ukaitarisa soka unorwadziwa mwoyo sechokwadi vamunangagwa ngavaone purani yekugadzirisa zvinhu zvaoma vedu wei ndatenda hangu studio 7 makadii henyu mese ndofarira nokuma chonga nevamoyesa munofara ndichimhoresa ungu mhuri yekwandlovu vari kusaka kumasvingo kuchiredzi unofara here ana mudhorongo anorisa ina na sister wangu ari kuchipingo ko chiti munofara ira na maijeuma nana sekuru vambuza kuchipinge koko munofara ere vambuza
pamusoro evadare vestudio 7 ndinokumbira kuvhunza kuti kana ivo vakuru vezano pf vachireva kuti $10 yavo pari zvino ndorave dhora zvinorevei kureva kuti dhora ravo ndorave like R1 zvinobatsirei kana vanhu vakundikana ngavarege zvavo Mozambiki yakatambura nguva refu kusvika pari zvino yave nani yatove pamusoro pedu but ya zvavari kuita vakuru vedu hatizvioni ngavazame kuti itirawo zvinoita
mangwanana akanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 apo kana muchifara najonga kandemire mesi vashamari vestudio 7 tinotenda nenhau dzamuri kutipa totiwo makurukoto wegoredzva kunyange hazvo takapinda mugoredzva tichitambura sevana vezimbabwe asi ishe tinoziva kuti vachatiswa chiti nerimwe remazuva katingoramba tichinamata tisarasa tariro kunyange mutungamiriri uripo uyu asina hanya asina rudo pamwoyo wevanhu asi jehovha uchaita sokuda kwavo ndapedza ngu
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america yanyima vhiza kugurukota reiran rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vange vachida kuenda kumusangano weunited nations security council kunew york nemusi wechina izvi zvaitika panguva iyo america neiran zvisiri kutaudzana zvakanaka mushure mekuurawa neamerica kwakaita umwe mukuru wemauto eiran mazuva mana apfuura pasi pechibvumirano chemuzinda weunited nations cha1947 america inotarisirwa kubvumira vane chekuita neunited nations kuti vapinde muamerica asi america inoti inogona kurambidza munhu kupinda munyika kana zvichichirwa kuti zvingakonzera kusagadzikana
Nikakinda farira kana mkakinda kwarira Awa nyeza kunitarira maimwana neni ondorira Ukazongo nifungira maimwana ungazo nitamira Nagambo tenderera vakata shinzwaro Chiwere chemoyo niwe wapoza Andidi kirambane azikone Jikazo vapa azotau
Kila tii yazvigone kambo kanonakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinoshora south africa nebotswana pamabatiro adziri kuita vapoteri vamwe vagari vekuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone idai vanoti hurumende iri kutora nguva kugadzirisa dambudziko ravo rimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa riri kuronga kuenda kumatare edzimhosva kuti rimise kanzuru kuvatandanisa mumigwagwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndoti mosvera zvakanaka
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.